manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri ndira 7 2017 makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reIndex on Censorship rinodoma Pastor Evan Mawarire kuti vave mumwe wevanhu vana vangangova nemubayiro we 2017 Digital Activism. Vagari vekumasvingo vochema-chema nekumanikidzwa kubvisa mari yekushandisa pabavhade remutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reIndex on Censorship nhasi radoma mufundisi Ivan Mawarire kuti vave pakati pevanhu vana vacharwira mukombe wekurwira kodzero dzevanhu muchikamu chekushandiswa kwedande mutande kana kuti Freedom of Expression Award 2017 Digital Activism category. Achawina mubayiro uyu achaziviswa muna kubvumbi pamabiko achaitirwa kuUnicorn Theatre muLondon. Sangano reIndex on Censorship rinopa mibayiro muzvikamu zvina zvinoti chekutorwa kwenhau, zvemitambo, zvekutsvaga rutsigiro pamwe nekurwira kodzero dzevanhu pachishandiswa dande mutande. Vamwe vari kukwikwidzana naPastor Mawarire ndi Jen Seat wekuIran, Bill McZack, pamwe nesangano reTurkey Blocks rekuTurkey. Pastor Mawarire vakaita mukurumbira mukushandiswa kwedande mutande vachishambadza urongwa hwavo wekuratidzira we #thisflag. Izvi zvakazoita kuti vasungwe uye kutiza munyika kwemwedzi mitanhatu vachiti vaityira upenyu hwavo. Vakazodzokera kumusha svondo rapera nechitatu vachibva vangosvikosungwa vachipomerwa mhosva yekuda kubvisa hurumende yakasarudzwa neveruzhinji. Chikumbiro chavo chekuti vabvisiswe mari yechibatiso changa chichitarisirwa kunzwikwa nhasi mudare reHigh Court, asi zvinonzi nyaya iyi yave kunzwikwa mangwana sezvo hurumende yakundikana kuisa mudare magwaro ayo ekupikisa. Tabata Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadiva mavhinga vanhu vechipangamazano musangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica kuti tinzwe upfungwa dzavo pakudomwa kwaPastor Mawarire.
Kudomwa kwaPastor Mawarire kwakakosha pazvinhu zviviri. Chekutanga, kunoshambadzira nekuita kuti nyaya dzekodzero dzevanhu mukati menyika yechizvarwa muvanobva ivo yeZimbabwe kusimudzirwe pasi rose. Kureva kuti zvinenge zvava kuzivikanwa pasi rose kuti zvino zvakaitika kuti ivo vakadomwa nyanyei vakazowana mubayiro wachona zvinoita kuti nyaya dzekodzero dzisimudzirwe. Chepiri ndechekuti tichiona iko zvino kuti mbona yavari kuona ivo vaMawarire nenyatwa yavari iko zvino zvinobatsirawo kuti pasi rese rizive kuti munhu uyu mufundisi Mawarire akadomwa uyu pari zvino ari kutoshungurudzwa zvakanyanya nehurumende yeZimbabwe pamusoro pekuti akangoshama muromo wake achitaura kodzero dzevanhu zvakarezve achitaura runyararo nekuti hurumende isiye zveuori iite kuti muve nebudiriro munyika. Saka zvinokosha zvikuru zvaitika izvi tinozvikudza.
Asi tichitarisa mashandiro aita Pastor Mawarire havasiriwo voga muZimbabwe munhu anganzi aendesa mberi nyaya dzekurwira kodzero dzevanhu pachishandiswa madande mutande nezvimwe zvechizvino zvino, munofunga here kuti vashanda zvingakodzera kuti vawane mubayiro iwe?
Hongu zvinokodzera. chatinofana kutarisira ndechekuti haisingori nyaya yekuti kushanda kunganzi kungaenza nzoko vanhu vese asi dzimwe nguva zvinotora munhu mumwe chete kuti asimudzire nyaya dzekodzero panyaya dzezvemadada dzemutande tinoona kuti kunyika yesouth africa vamandela vakanga vari pakati pevasungwa vakawanda asi ndivo vakashandirwa semuenzaniso wehurumende yeudzvanyiriri zvaiitwa kuvanhu vatema panguva iyoyo zvikatobudirira saka tinozvitenda kuti vamawarire chiremekedzo chavapuwa ichi chichabatsira mhuri yese yezimbabwe haasi makwikwi ekuti vanhu vati deino tese tapinda mazvire asi kuti mucherechedzo wakanaka unoita kuti tione nyaya hombe pamusoro inova yekodzero dzevanhu
totarisawo iro sangano riri kudoma vamavarire irori reindex on censorship rakakurawo zvakadii kana kuti rine udzamu hwakadiiwo zvokuti vanhu vangatarisa kuti aiwa zvaitwa apa zvine chiremera
pakuzivikanwa kwaro mukati mezimbabwe zvingava zvine vanhu vashoma vanga vane ruzivo nezvaro sangano iri asi pasi rose rine udzamu nechiremerera nyanyei panyaya dzezvekodzero dzevanhu zvakanangana nekufambiswa kwemashoko padandemutande kana nekushandiswa kwenharembozha saka tinoona kuti kunze kwenyika yezimbabwe pasi rose sangano iri ndiro mazvikokota mukuru panyaya dzezvekodzero idzodzo
havanga vari vadhewa mavhinga vano vechipangamazano musangano rehuman rights watch kuchamhembe kweafrica uye vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari parunare mujohannesburg south africa nestudio 7 Vanhu vakawanda vari kutsutsumwa pamusoro pekukwidzwa kwakaitwa mitengo yezvakasiyana siyana munguva pfupi yapfuura vachiti izvi zvichawedzera kuoma kweupenyu kune veruzhinji avo vagara vari kurarama upenyu hwevakunkwaku mutoro wedu wenhau taura ishava anotipa nyaya inotevera
kukwidzwa kwemutengo uku kunotevera kuiswa kwemutero wevalue added tax wezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana pazvinhu zvakaita senyama hove nemajarina kubva musi wa1 kukadzi vamwe vataura nestudio 7 vashora hurumende vachiti kunyange hazvo zviri pachena kuti iri kunetseka kuwana mari haingatsvage mari iyi nekuomesera veruzhinji mumwe weavo vapa pfungwa dzavo ndevamartin mulambo avo vatikiswa kwemutero wevalue added tax pane zvekudya kushaya hanya nekutambura kweveruzhinji vachitiwo hurumende inofanirwa kuedza kuwana mari nekubvisa mamwe makurukota ehurumende avanoti haana basa
The price increase is not only bad, but it's evil. Zimbabwe tirikuti hatina mabasa. Hatina vanhu vasi kusenza, havana kwavanowana mari. And seriously, kuti vanhu vasadya uku. They should rather cut size government. Government ita diki, wotanga kufunctiona zviri right.
Mumwezve mugari wemubulawayo muzvare Trish Moyo vati zvinovashamisa kuti hurumende inotarisira kuwana mari nekukwidzira vanhu mutero apo vanhu vakawanda vasiri kushanda nekuda kwekushayikwa kwemabasa uye vari kushanda vasiri kuwana mari inovakwanira
These are basic commodities. Zvonzi 15% pamusoronga. Ina handina mari yacho, but ndakwidzirwa mutengo. Vachitarisa situation iri muZimbabwe, vanoti ine mari ndinoiwanepi. Kana iyo isegovernment vachiishaya, ivo seministri inofanira kunge ichiona nezvokuti mari inounzwa sei munhu vachishaya mari. Vanofunga kuti iniwo munhu ndinoiwanepi. Ndinoiwanepi, salary yangu haina kuchinja. Ndinoiwanepi maindustry ari kufara. Ndinoiwanepi bhanga ndinonomira 3 days kuchinza hakuna mari. Kuda kusveta inewo ndisinawo hangu. Ndatova fundraising project yavo kuti pausina ipapo ndongokoramba ndichida kungotora pauri. Ha, zvakaoma.
Kuiswa kwemutero wevalue added tax pazvinhu zvakasiyana-siyana kwakabva kwaita kuti mitengo yezvekudya zvakawanda ikwire. VaProsper Chitambara, muongorori wezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Research Institute of Zimbabwe. VaChitambara vaudza Studio 7 parunare kuti kukwidzwa kwemutero yezvinhu uku kuchaita kuti mararamiro evanhu aderere nekuti veruzhinji vachatadza kutenga zvinhu izvi. vachitambara vati hurumende iri parumana nzombe nekuti haina imwe nzira yaingawana nayo mari nekuda kwemamiriro ezveupfumi munyika. Asi vati kukwidza mitero pazvinhu zvakasiyana-siyana hakubatsiri kukwezva vemabhizimisi kuti vasime mari yavo mumabhizimisi munyika. Vadidmas Dewa, mudzidzisi neZimbabwe Open University, vachitaura semuongorori wezveupfumi nekubudirira kwenyika anoshanda akazvimirira ega, vadewa vabvumawo kuti kukwira kwemitengo yezvinhu kunokanganisa magariro everuzhinji pamwe nemamiriro eupfumi munyika.
Kana chika akwira, zvoreva kuti vemalabor unions kana kuti vanomirira vashandi vachaendawo kumaemployer voti toda mari yedu ikwire, mari dzavanotambira kuti dzikwidzwe. Kana dzikasakwidzwa pozove nemastrike, kana paita mastrikes for example kueducation, zvoreva kuti education ichave pasi. Kana kumaindustries zvoreva kuti hapasina production ava kuitika. Saka zvinhu zvisina kunatsomira zvakanaka for our economy, zvichaaffecta negatively economy yeZimbabwe.
The Consumer Council of Zimbabwe avo vari kushorawo kukwidzwa kwemitengo uku vanoti mari inodiwa kutenga chikafu chinokwanira mhuri yevanhu vatanhatu yakakwira nezvikamu zviviri kubva muzana kusvika pa$590.52 pakupera kwemwedzi wandira kubva pa$577.97 mumwedzi wazvita. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Vagari vekumasvingo vanoti vari kumanikidzwa kubhadhara mari nebato rezano PF kuitira kuti mari iyi izoshandiswa pamabiko ekupemberera bhavhadhe remutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ruri kuitwa mwedzi uno. Nyaya yekubhadhara mari yebhavhadhe ravaMugabe yakataurwawo nezvayo mudare reparamende apo komiti yeparamende inoona nezvebhajeti yakabvunza munyori webazi rezvekutakurwa kwezvinhu vaMunesu munoda wafa kuti sei bazi ravo riri kubhadhara mari yebhavhadhe ravaMugabe panguva yomapazi ari kutatarika nepamusana pekushaya mari. VaMugabe vari kusvitsa makore makumi mapfumbamwe nematatu ekuberekwa nemusi wa21 kukadzi. Gantri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vagari vekumaruwa pamwe nevashandi vehurumende vanoti vari kurwadziwa nekumanikidzwa kwavari kuita kuti vatsigire zvirongwa zveZANPF ivo vasingadi. Vagari ava vanoti vechidiki veZANPF vari kufamba mumaruwa pamwe nekumabasa evashandi vehurumende vachivamanikidza kuti vabvise mari inotangira padhora rimwe chete kusvika pamadhora matatu. Mumwe mugari wekwamazambara kwaZimuto vapo kurima vanoti vechidiki ava vari kumanikidza mazabhuku avo kuti vatore mari kuvagari.
Hongu ichokwadi, ndizvo zviri kuitika. Vari kufamba vachitora madhora kwatiri isusu vagari vemisha vari kutambura vakatarisana nemwe kuti munayewo kuri kuita mvura taitarisira kuti mari idzo dzoti dzishandise kutengawo mafetilizer nembeu dzokuti tikwanise kurimawo chikafu chiri chekudya. Apa tiri kuti tisi vanhu vari kutambura vari pasi vasina chavainacho, asi tisiri kutorerwa mari idzodzo neZANPF kuti vakwanise kuenda kuno.
Mumwe mushandi wehurumende akaramba kudomwa zita rake sezvo asingabvumidze kutaura nevatori venhau anoti vashandi vehurumende vari kumanikidza kubvisa mari dzezvirongwa zveZANPF zvavasinei nazvo asi hurumende isingavawedzere mari yemihoro.
Kutaura chokwadi chiripo ndechekuti isu madhora awa kungomanikidziwa nokuti mwoyo wedu haufari kana tichibhadharawo mari yakaita semadhora iwawo. Chikonzero chiri chokuti uku kuita sekuti tiri kusponsa musangano plus hazvirevo kuti isusu tiri kufarira birthday rapresident. Isu kana tichida kungopemberera munhu tinopemberera pasina kumanikidzwa mumanikidzigwa atiri kuitiwa. Isu vana vedu tovaitira mabirthday kumba kwedu, hatina munhu atombokoka kuti uya utibetsere kuitira mwana wedu birthday. Toita toga kana tisingagoni zvemusi uyo todosiya zvakadero. Plus hazviroti tose masivhu sevhanziri yomusangano kungoshanda mugovernment kwete kuti tiri kushandira ZANPF bodo hatidi.
Mushandi uyu anoti vakawanda vari kubhadhara mari iyi vachityira kurasikirwa nemabasa avo kana avo upenyu hwavo sezvo ZANPF iri kuvavimbisa kuzovaranga kana vachinge varamba kubvisa mari idzi. Asi mumwe mudzidzisi wekuzaka vatonderai hakutangwi vanoti havasi kuzobvisa mari iyi nekuti zviri kuitwa hazvisi pamutemo.
Hongu vakauya vamachiamini wachiamini ZANPF vakaita musangano naHeadmaster tikazoudzwa kuti isusu sevarairidzi pachikoro tofanira kubhadhara madhora pamunhu mari iyoyo ichizoenda kubirthday ravaMugaba. But inini semudzidzisi semunhuwo wemuZimbabwe ndine kodzero dzangu dzekusarudza political party yandinoda. Ini handisi kuzobhadhara mari iyoyo cause harizo pamutemo kuti isusu macivil servants tinge tichibatirwa mari kana kubhadhara mari dzinongwanopa benefita imwe political party ninge isiri pamoyo pangu.
Anotungamira sangano rekodzero dzevanhu remasvingo Human Rights Trust vamasimba gonese vanoti ichokwari kuti izvi zviri kuitika uye vashoropodza ZANPF vachiti iri kurwadzisa vanotambura. Mumwe vatungamiri vechidiki veZANPF Talent Chivange vanoti mashoko aya ndeyekunyepa sezvo bato ravo riri kukumbira mari kuvanhu vanoda pasina kana kuvamanikidza. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri weZANPF Simon Kaya moyo kuti tinzwe divi ravo. Zviri kuitika kumasvingo zviri kuitikawo kumatunhu akawanda munyika. Mimborero idzi dzichaitwa paRhodes Estate Preparatory School kumatobo. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Country Maramba.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi dzemitemo dziri kuda kuwirirana dzose kuti nyaya yemutemo wemutungamiri weAmerica vaDonald Trump unorambidza kupinda muAmerica vapoteri nevanhuwo zvavo vanobva kunyika nomwe dzine vechitendero chechiMoslem wakawanda ichapedzisira yave kugadziriswa mudare repamusoro-soro reSupreme Court. Mutauriri webazi remitemo muMalawi nhasi ati muimbi wemusambo wepop ane mukurumbira wekuAmerica Madonna apiwa mvumo yekutora mapatya maviri kubva kuMalawi. Banga reStandard Chartered Bank razivisa kuti vanhu vane mari dzavo mubhanga iri havachakwanise kushandisa maATM card kana vari kunze kwenyika kunze kwekunge vatanga vakumbira mvumo zvozoonekwa kuti vanokodzera kupiwa mari here kana kuti kwete pasi pezviga zvakatarwa neReserve Bank of Zimbabwe. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Banga reStandard Chartered razivisa kuti vanhu vane mari dzavo mubhanga iri havachakwanise kushandisa maATM cards kana vari kunze kwenyika kunze kwekunge vatanga vakumbira mvumo zvozoonekwa kuti vanokodzera kupiwa mari here kana kuti kwete pasi pezviga zvakatarwa nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti uyu munongedzo wekuti zvinhu munyika zvave kutoramba zvichioma uye bond note rave kuramba richishaya simba apo makambani anoda kutenga zvinhu kunze asiri kuwanawo mari. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanoti zvaitwa neStandard imviro mviro yemhanza.
Ziri kukonzereswa nedambudziko rekushayikwa kwe hard currency and foreign currency munyika nemabond notes akauya zvakuita kuti even kuimporta chaiko nekunge waenda zvekutaurwa izvo zvekuti kunge waenda kunze kwenyika zvakunetsa kuti ungoshandisa kadhi rako nekuti mabhanga anenge achizoshoterwa nemari yekuti wanga wachizo balansisa manotsi account nemabhanga ekunze.
Mashoko aya atsinirwawo nemukuru wekambani yePickford Management Consultancy vaAlbert Mandizvidza avo vanotivo panomera muswe panonyerekedza.
I think it's really kukonzera izvozvo kuti dzimwe nyika dzakudotanga kuramba kushandisa makadhi ekuZimbabwe nekuti vanotya kuti vakashandisa makadhi kupa vanhu mari kunze kwenyika mabhanga emuZimbabwe havazokwanisi kudzorera mari dzavo.
Asi vanotungamira bato rinopikisa uye vaimbova gurukota rezveupfumi Dr. Simba Makoni vanoti Standard Chartered inenge yanga yatosaririra kumashure segotsi nekuti mamwe mabhanga anga atogara atora danho iri kare.
Tinogona kuti zvitsva kana tikaverenga kuti patanga kushaya nyika mari vachiunza mabond note mamwe mabhangi akatobva avhara ipapo kushandisa anonzi maInternational Credit Card ndokubva vaburitsa avanoti malocal debit cards amunoshandisa muno chete. Kana wakuda kuenda kunze unototanga wakumbira kuti ndichafamba ndichazodawo kugara mazuva akati ndozokumbira kushandisawo credit card rangu vochikupa mupimo wacho wekuti unogona kushandisei. Asi zvitsva pakuti kutemera vanhu mugano wekuti mari yako unayo asi haugoni kuishandisa yese paunoda, izvozvo zvauya nekunetseka kwaakuita nyika kuhora mari yekunze.
Vaenderera mberi vakati mabond notes kubva zvaaparurwa agara ari dambudziko, kunyange hazvo gavhuna weRBZ Dr. John Mangudya vaiita manatsamukanwa endonda kurota ichiyamwa vachiti achabatsira vanhu. Vanotungamira bato rinopikisa rePDP uye vaimbovawo gurukota rezveupfumi vatendai biti vanotiwo vemakambani vaomerwa zvakanyanya nekushaya mari yekuti vakwanise kutenga zvinhu kubva kunze kwenyika nekuti hamuna dhora rekuAmerica.
So maimport payments haasi kuproseswa. Saka mari dzinobuda kunze kwekuye hadzisi kubuda. Every company inotenga maraw materials kunze iri kucomplaina because kubhengi kune maqueue ema-applications ema-telegraphic transfers. Kuma nostro accounts hakusina mari.
Vana Soro Jena vanoti kutsva kwendebvu varume vanodzimurana. Ko, dambudziko rapinda mumusha iri ringagadziriswe sei chaizvo? Dr. Makoni vanoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nebato ravo reZANU-PF havasi kuratidza utungamiri zvopa kuti imbwa idye matehwe nekushaya muvhimisi.
Unanga hunodiwa paurwere hweZimbabwe kuita mabasa edu nenzira kwayo. Zvisina udzvanyiriri, zvisina uori, zvisina umbavha sezviri kuitwa navaMugabe.
Vamandizvidza vativo zvine manenji kuti gudo ripunzike mumuti, asi vati panyaya yeZimbabwe hakuna zvitsva nekuti nyika yakambofamba munzira iyi bhanga reRBZ richiri kutungamirwa navaGideon Gono. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Zvino tomboenda kuna Chioniso Jani weStudio 7 kuti tinzwe kuti akatirongerei.
Tinokukwazisai vatereri muchirongwa chedu, pindai mudariro chatinotaura nevechidiki. Ini ndini Chioniso Jani. Nasi muchirongwa chedu tine hurukuro na Muzhare Prevalent Sithole, muimbi wenziyo dzechitendero. Wakadi hako Muzhare Sithole?
Tinofara Chioniso, wakadii yako?
Aiwa, tinofara. Wakatanga rini zvekuimba izvi?
Ndakatanga kuimba ndichiri mwana mudiki, 6 years if I'm not mistaken, but zvekurekodha ndakazotanga last year.
Chii chakaita kuti uti ndakuda kurekodha ini?
Pandakangogamisira Jesu kuti ndakutendeuka ndakuda zvekunamata, ndainzwa kuda kuparidza especially kune vechidiki.
Saka tiudze pamusoro pedamba refu.
Damba refu rangu rinonzi Ndivhumbamire Changamire. Saka padamba refu iri pane songo inonzi Ndikwaziseiwo. Ndikwaziseiwo kani tichakwazisika, tauraiwo nesu chataurika nesu. Pandakaimba ndakanga ndatarisa vanhu magariro atinoita, mararamiro atinoita, ndikaona kuti kune vamwe vanhu vanorarama vachitarisira vamwe vanhu pasi vasingazivi kuti upenyu ndehwaMwari. Munhu anogona kunga ari murombo nhasi mangwana achizomuka ava mupfumi. Munhu anogona kunga asina kudzidza nhasi mangwana achimuka ava munhu akadzidza. Saka pandakaimba kuti ndikwaziso ndichakwazika, ndaedza kuti unofanirwa kuda munhu wese sezvaari, nekuti hauzivi mangwana ake, anoziva mangwana emunhu ndiMwari.
Chii chaungade kuudza vechidiki vakaterera?
Kune vachadawo kuzorekodha chibiki kuti unongoshingirira chete zvakadaro, one day unogona kubudirira.
Ava vanga vari Prevalent Sithole. Ini ndini Chioniso Jani muchirongwa chedu, pindai mudariro.
Vanhu vakawanda vava kushandisa kuimba, mitambo pamwe nenhetembo senzira yekuburitsa pachena mabatirwo ari kuitwa kodzero dzevanhu munyika. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vanhu vari kushandisa mitambo, nziyo pamwe nezvinyorwa senzira yekukurudzira utongo hwakanaka munyika kuitira kuti nyika ive neramangwana rakanaka. Nengo ye MDCT yakambumirira Glenview muparamende vapo umadzore mumwe wevanhu vari kushandisa nziyo vachiratidza kunyunyuta kwavo neutongi hwava mugabe. Vamadzore vanoti matambudziko ari munyika pamwe neutongi huripo ndozvakapa kuti vaimbe nziyo dzakadai. Vanoti chinangwa chavo ndechekupa kurudziro kuvanhu vemuZimbabwe nevatungamiriri kuti vaise misoro pamwe chete mukugadzirisa nyika yavanoti yava mamvemve.
Tinoda kuti vanhu vanzwe zviri kuitika mukati menyika, vanhu vanzwe kuri kuenda nyika, ndo zvatinoda izvozvo. Iye zvine tinoda kuti vanhu vaite mufungo wokutarisa kuti dai nyika yedu yabatana yaita chinhu chimwe chete, tamborwa tiri pamwe chete. Ndo pfungwa dzatinadzo idzodzo sevaimbi vakaita seni, kuti dai vatungamiri vedu vaita mufungo wokubatana voita chinhu chimwe chete.
Vamadzore vanoti zvakakosha kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvitaure nenzira dzakasiyana siyana kuitira kuti shoko ripinde.
Mapoka akawanda ari kuratidzira, vanhu vari kusungwa, vanhu vari kurohwa, zvakawanda zviri kuitika zvakaipa. Asiwo vanhu maZimbabwenzi ari kutaura nemutauro wakasiyana siyana, kusanganisira kutaridzira mukati memugwagwa, kutaridzira nezvinyorwa, kutaridzira hatingati mapetitions, kutaridzira vari kuparlamende vari kutaridzirawo vachiratidzira kutsutsuma nematongerwo atiri kuitwa mukati mehurumende, vari kumakanzuru the same. Isu tinoitawo bandiko redu ratiri kuita rokuimbira semaartists.
Victor Chimoto anonyora nzimbo dzinoimbwa navamadzore uye akaimbawo nziyo inoshora mabhonho. Chimoto anoti zvakakosha kuti vanhu vabudise zvinyunyuto zvavo.
Chikonzero chinoita kuti ndinyore music kuona kurarama kunenge kuchiita vana veZimbabwe zuva nezuva, matambudziko atinosangana nawo, nhamo dzatinosangana nadzo, kuchema, kunyunyuta uye kugunun'unawo kunenge kuchiita vana veZimbabwe ndo kunobva yatingati motivation for writing these songs.
Mumwe anoita zvemutambo achiburitsa kucheyama kwaita nyika, Silvanus Mudzova akamboratidzira panze pedare reparamende achishoropodza nhengo dzedare iri nekutadza kwadziri kuita kuburitsa Zimbabwe mumatope mairi. Mudzova anoti anoita mutambo yekuratidzira senzira yekubatsirawo kuti nyika ione pairi kutadza zvinhu zvigogadziriswa.
Chakaita ndiiti inini ndive ndinojoinawo kumaprotest inyaya yekuti ndakaona kuti ha zvinhu zvacho vamwe vari kushandisa talent rekuita rekuti ivo vari kupusha, vanonge vachiita maworkshop, vane talent rekuti vanonge vachiita madialogue, vane talent rekuti vanonge vachienda kumacourt. Ini ndikati ha ko inini setalenda randinaro rekuti ndinokwanisa kuita theatre ndatadza nei kupindawo, ndoita sei ndojoinawo, onai kuomerwa kwataita munyika.
Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Patricia Mudadikwa.
Muchirongwa cheThe Connection na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyaya dzekodzero pamwe nezvematongerwo enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp, nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sangano reIndex on Censorship rinodoma Pastor Ivan Mawarire kuti vave mumwe wevanhu vana vangangowana mubayiro we 2017 Digital Activism. Vagari vekumasvingo vochema-chema ne kwavanoti kumanikidzwa kubvisa mari yekushandisa pabhavhade ravamugabe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Chris Gande achikupai nhau murimi rwendevele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 7 Nhlolanja 2017 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Kodwa kusobala ke ngifuna ukuthi ngicizelele ukuthi ngithese nginyenzele so sicelo umchuchisi la wavuma ukuthi icala ababelifakile ababelethese izibotshwa ama clients ami uvumile ukuthi ubufakazi obukhona so far bulivezi bona lelo cala.
Idale likamantshi ekhezi licelwe ukuba lilahlele kachana icala lezakhamizi ezadilizelwa imizi zathathelwa lamasimu ezabotshwa zitshengisela enkambeni yamapholisa emaphisa.
Zabengwabala bekungela sizathu esibambekayo esingakhanya ukuthi indaba kudingakele ukuthi i-bail hearing amawarire izwakale kusasa instead of lamuhla. Kodwa umantshi uyakwazi ukuthi ethi yena usalungiselela ukuthi kuzwakale kuhle icala likamawarire kumbe ebalise nje ukuthi kumbe kakatholi amaphepha afaneleyo.
Umfundisi Ivan Mawarire uqhubeka evalelwe ejele leChikurubi Maximum Prison ngoba isicelo sakhe sokuthi aphiwe ithuba lokuhlawula isibambiso sebail lizathethwa kusasa. Izizalane zeZimbabwe sezikhuthaze uhulumende ukuthi ekele ukugcona amazwe entshonalanga ngenhlupho ezidalwe ikwehluleka ukubusa ngokuqondileyo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inkuthazo yokuthi amabandla aphikisayo kumele amanyane phambilini kokhetho iqhubeka isemlonyeni yabanengi okugoqela abasakhulayo abathi le yiyo yodwa indlela ibandla leZANU PF elinganqotshwa ngayo. Kodwa bakhona abanye abathi umanyano lo awusoze ufezeke kalula. Omunye wabo ngolwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni oxoxe lo ntungameli inkomo weStudio 7.
Abantu nje abaningi bengathi njalo ukuthi ababahlawumele bambane, but into yokuqala esingamelanga siyikhohlwe ngeyokuthi ukuvuma ukuthi amabandla aphikisanayo abambane kutshengisa vele ukuthi siyabe sesivumile ngenye indlela ukuthi amabandla la ezimelele ewodwa kakayenelisi ukuthi akwanise ukwehlula ibandla leZANU-PF. So khonoko kutshengisa nje vele ukuthi thina njengathi thina abasakhulayo kukithi kanye labantwana beZimbabwe ukuthi sifundisane kanye lokukhuthazana ukuthi kuyini okuqakathekile ilizwe lethu ukwenzela ukuthi siprioritize khonoko njalo siyekele nje ukube silokhu sigijimisana ngokuba lamabandla amaningi nanje sikwazi ukuthi into ehluphayo kanye le bandla ekumele silinqobe liyi-1 okube yiZANU-PF. So mina nje mbona ye kuyindlela engasetshenziswa nje ukuthi amabandla ayibambane, kodwa kuyahlupha phambili lapho nxa sesifika towards ama-election ngoba ozakhokhela ibandla ngubani, uyabe vela kubandla liphi, bemkhethe besebenzisa indlela yiphi, vele akuhambi akuphumeleli. Kodwa into eqakathekileyo nje kimi ngeyokuthi amabandla ayekele ukubambana kodwa azimisele ukusebenza kanye lokuhamba ebantwini, especially phansi kuma-grassroots ukuthi babone ukuthi abantu bayafundiswa.
Kodwa nxa engasabambananga eNyoni ekuyinqoba njani iZANU-PF pho, ngoba sesibonile kukhetho lwedluleyo iMDCT eyiyo ethenjiweyo inqotshwa iZANU-PF kanenginengi.
Ye, into ekhona yokuthi siqakathekisa into esingayisizwa nxa sezikhangela into zokhetho. Sina siqakathekisa ukwedlula unqoba ibandla leZANU-PF. Sikhohlwa ukuthi into yokuqala yimithetho esetshenziswayo nxa ibandla lezeki elibona ngezokhetho lisenza umsebenzi wayo kanye le-commission ezeki lawo okuthiwa ngama-electoral reforms nxa engayenzwanga, nxa izeki ingalandeli umthetho kanye okuhambelana le-constitution yelapha elizweni leZimbabwe, vele kuyahlupha ukuthi singakhuluma ngokuthi ibandla elinkulu yile kumele liwine kumbe ibandla elincane.
Aloke umnumzana Charles Nyoni olwela amalungelo oluntu ubexoxa le studio 7 ecingweni eseHarare. Kunjalo nje izizalwane zeZimbabwe sezikhuthaze uhulumende ukuthi ekele ukugcona amazwe entshonalanga ngenhlupho ezidalwe ukwehluleka ukubusa ngokuqondileyo. Lokhu kulandela inkulumo kamphathi Ntambo ezomvikela umnumzana Sydney Sekeramai othe ezokuthula eZimbabwe ziphazanyiswa imizamo yamazwe entshonalanga yokufuna ukugenqula umbuso wezano PF. Okunenga sikuzweni kuBenedict Nhlapo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma embuthanweni nomabutho eHarare ngomvulo, umnumzana Sekeramai uthe imizamo yamazwe aphesheya ukufuna ukugenqula uhulumende yiphazamisa ukuthula eZimbabwe. Uthe lamazwe afuna ukubuyisela emuva uhlelo lokwaboko mhlabathi wathi yiwo abangela ubunzima kwezomnotho, ukwethulwa kwemibiko engayisiyo, ukugxamukela kwezombusazwe nokukhuthaza ukubandlululwa kweZimbabwe ngamanye amazwe. Lenkulumo isiphikiswe kakhulu liningi lezalwane zeZimbabwe ezithi kakusilo qiniso ukuthi ingxabangxoza yesimo eseZimbabwe ibangelwa ngamazwe aphesheya. Isiphathamandla sebandla le-United Democratic Front umnumzana Andrew Nyathi uthi lizwe licuywa yizo isiphathamandla hatshi amazwe aphetsheya.
I-threat ekhona okwakhathesi umbuso omubi, umbuso ongalunganga owezanu ozama ukuthi ubophe abantu sebeze bebotshelwa lokhu profita kodwa lokhu umuntu angaprofita sebotshwa. Yiyo i-threat ekhona.
Uthi kusegcekene ukuthi ubunzima bezomnotho obuseZimbabwe kathese bubangelwa inkohlakalo yeziphathamandla zikahulumende weZANU-PF. Abanye bathi izehlakalo ezibalisa kunyamalala kwemali yezenjiwayo efika amadola ngamabhiliyoni alitshumi lanhlanu, ukuntshontshwa kwemali emankampanini kahulumende iningi lawo aseguqe ngamadolo, inotho yabaphathi Ntambo esabekayo nokunye okuninginingi kukhombisa sobala ukuthi amazwe entshonalanga awalasandla kulokho. Le yinto egcizelelwa isizalwane seZimbabwe umnumzana Simba Nembaware.
Bona njengenkokheli behluleka ke ukuqondisa ilizwe, ngathi ama-policies ukubuya le ama-policy ayenza ubana ke umnotho wethu thuthuke njalo lokuthi ke kube lokuthula kwezepolitiki lezomnotho. Njengoba besehluleka ke ukulula ukuthi udingeke omunye umuntu wokusola.
Kwezombusazwe uNyathi uthi akakaze awubona amazwe phesheya ezohlukumeza uZulu.
Ama Western powers ngokwazi kwami abakaze bezobiza abantu bebatshela ukuthi tshontshanini, oro bebiza abantu bebatshela ukuthi tshana abantu, bophana abantu, yekelani kwemasimini, yekelani kwemafactory, yekelani ukwenza imisebenzi. So thina abanye angeke sikuvume khonoko ukuthi sirojwe sidonsele ingubo emehlweni kuthiwe kasiboni. Siyabona.
Bakhona ke abathi owakhathesi kulabo phathi Ntambo abanothe okwedlula ilizwe, abanye belenqwaba yezindlu, amaplazi lamabhizimusi, okuyinto engathi ntingitsho amazwe entshonalanga. Umnumzana Nembaware uthi izizalwane zeZimbabwe zikwazi mhlophe ukuthi inkulumo yokuvika ngamazwe angaphandle ngayela qiniso.
Asizange sibone iAmerica ibuya isithi ke wena unqotshe ku-election kodwa aqhubeka ubuso, kodwa kwenziwe ngabantu abaphakathi eZimbabwe. Asizange sibone ke iAmerica ibuya izotsha abantu ngesikhathi seGugraund, ngesikhathi somrambatswina besila ama-diamonds emtari, imali ithethwe. Asizange sibone bona uBritain laba-America bebuya bethatha leyo mali, kodwa lokho bekusenziwa ngabantu abaphakathi kwelizwe.
AbeZimbabwe laba bathi okungasiza iZimbabwe ukuthi kulandelwe umthetho, kujeziswe abahuquluza inotho bese kufakwa izifiso zikaZulu phambili, hathi ukugcona amazwe aphesheya ngamaphutha enziwa zinkokheli ngabomo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Isicelo sikamfundisi Ivan Mawarire esokuthi aphiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso yebail esethulelwe idale laphezulu le High Court kasisahlulelwanga lamhlanje kodwa sidluliselwe phambili kusasa. Lokhu kutsho ukuthi umfundisi Mawarire uzaqhubeka evalelwe ejele leChikurubi Maximum Prison. Ngasikhathi sinye umnumzana Promise Mkhwananzi, umkhokheli weqembu labasakhulayo lilwela amalungelo oluntu eletajamu kasesijikile, ubemiswe phambi komthethwandaba lamhlanje eHarare esetheswa icala lokufuna ukugenqula umbuso kamongameli Mgabe okungekho emthethweni. Okuningi ngalolu daba sikuzweni ku Mike Hobe owe Studio 7.
Ungqoqo ayenzelana umsakazo. Umnumzana Kudakwashe Hobe ingcwethi kwezemthetho uthi ngokuphuma ezindabeni njalo ngokwazi kwakhe bekungela sizathu sokuthi isicelo sikamfundisi Maware sidluliselwe phambili kusasa.
Nami ngubone emaphephandabeni and kuzo zonke i-story kumbe ama-articles ebengiwabala bekungela sizathu esibambekayo esingakhanya ukuthi yindaba kudingakele ukuthi i-bail hearing kaMaware izwakale kusasa instead of lamuhla. Umanji uyakwazi ukuthi ethi yena usalungiselela ukuthi kuzwakale kuhle icala likaMaware kumbe ebalise nje ukuthi kumbe akatholi amaphepha afaneleyo.
Uhobe uphinde wasolwa ukuqhubeka kukaMaware evalelwe ejele eleChikurubi Maximum Prison.
Ya, i-news esizitholayo ukuthi lokho ekhonale ku-Block D. U-Block D yiyo okugcinwa khona abathi khona izigelekeqe abantu abalamacala a-serious kumbe amacala alesi sindo esenzima.
Ngakolunye hlangothi, ngosuku olufanayo, uMnumzana Promise Kwananzi ongumkhokheli weqembu elilwela amalungelo oluntu eleTajamuka uzomiswa phambi komthethwandaba ephikisa umbuso kaMongameli Robert Mugabe. UMkwananzi uchazisa kabanzi ukuthi kuyini okwenzakala njalo ukuthi kuyini okwamfuqa ukuthi athathe lesi sinqumo.
Kuzabe kule ndaba le e-court, e-constitutional court eHarare, u-chief justice nabomantshi bakhe bonke bazahlala bahluze lindaba amagqwetha afaka ubufakazi babo abanabo bese kubonakala ukuthi kulendaba kulendaba yobakala.
Uqhubeke ethi ngombono wakhe impumelo yaleli izoba sobala njalo uyajabula ngosekelo lwabanye bakhe beqembu leTajamuka.
Sizabona phela ukuthi impumelo yekhoti yabi minjani kodwa thina ngokubona kwethu sikhangele i-constitution yeZimbabwe khangele lo bufakazi esibuthwele esibuthelenisayo hambi kwedale sibona ungani idale lizabuya liseceleni lethu likhuluma ukuthi hhayi kuphanjaniswe upresident babomgabe wephule imithetho yelizwe ngalokho kumele imilayo yekhoti isetshenziswe khonapo.
Ukuze lithole indaba ezishisayo ezisanda kwethulwa mayelana ngecala likamfundisi Maware loluka Mkwananzi yanini ekhasini lethu ele Facebook ngaphansi kwegama elithi VOA Ndebele. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nginguMike Hobe.
UZulu uhlaba umkhosi ngomthelo owafakwa nguhulumende ngeviki edluleyo kwintengo yokudla ikakhulu isithebo. Umthelo lo owethulwa ngumphathintambo wezenotho umnumzana Patrick Chinamasa Nyakenye esethula uluhlu lwendleko kahulumende ibudget kodwa waqala ukusebenza ngeviki edluleyo. UZulu uthi kasafinyelela intengo yokudla ikakhulu inyama kulandela lumthelo oyisilinganiso sokulichumi lanhlanu ekhulwini i-15%. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungela izenotho umnumzana Rejoice Ngwenya othi kukhanya lumthelo uhlose ukuthwalisa nzima abahlala emadolobheni ngoba yibo abaphila ngokuthenga inyama lokunye ukudla osekulentengo ephezulu njalo yibo abayandise ukuvotela amabandla aphikisayo.
Yes, sesikwazikhathi esithi uhulumende wezanu PF sekhangelane lokhetho lika-2018 sedinga indlela eziningi ezokudinga izimali ekwazi ukuthi abantu abaningi abahlala edorobheni abandise ukuvotela i-MDC. Ukufaka umthelo ku-industry evele esifile kule nkinga ngoba kuza affecta esingathi yi-demand ukuthi vele bale nkinga ama-business athengisa impahla.
Kodwa nxa sikhangele khona lokho akusoze na kuphathise uhulumende ukuthi athole imali yokusebenzisa ikakhulu ukubhadala izisebenzi zakhe.
Inkinga ikhona phela khona uGandhi ukuthi phela uhulumende silayo othe ngazuza i-$10 i-$8 uyayibhadala abantu abangasebenziyo. Uhulumende wakhona mkhulu kakhulu ayikawusoze uvudinga imali yokuthi ubhadala izisebenzi ukuthi udivele uhulumende wethu inefficient. Ikhawuze uhulumende wakhona ukhula kakhulu ngaye ukhipha udinga imali ye-infrastructure sikwazi ukuthi nxa ule $10 i-$5 iyangena ku-infrastructure kuyanceda. Ama ghost workers maningi kakhulu awusuze abasuthise ukuze ababhadale loba edinga imali ye-bonus.
UZulu yena uthini ngalo?
Yes, UZulu kathi sivele sikhalakhala lapha vele yabona mfowethu ama food drive saka 1998 lawana yibo esikhondanela ngoba nxa uZulu weZimbabwe ehlakaniphile ufanele angene estradini atshengisele uhulumeni ukuthi imali le abayibhadalayo abafuna ukubacharge yona yimali ukuthi bazile bona njengabantu bezanupf sokufanele bangene emgwaqweni kathesi ngoba vele abantu bayakhonona kathi sibayakhalakhala uzakuza belo ntambama iprogramu yenu leyana yantambama beyikhalakhala besithi selisifakele imithelo ngoba liyazi ukuthi abantu bemareserva kabathenga inyama sibhadalisa thina kuphela
okokuthi yona itax le esifakiwe idale umehluko onganani nxa sikhangela ukubana itax ivele imele ibhadalo
itax phela ivele imele ibhadalo kodwa nxa ubhadalisa itax impahla kumbe singathi izinto ezithengwa umuntu abavele bengabayanga ungazi ukhangela ithi uma i-food basket ima ibisi $330 ngomnyanga kathi izafika ku $500 imiholo yakhona kayengezwanga izisebenzi eziningi vele imali yakhona vele yasuzengezelele so nxa utaxa vele i-industry engela productivity kutho ukuthi vele suthathela abantu imali encane abavele belayo yikho kuzakwenzela ukuthi abantu bakhonone
alo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezenotho obekhuluma ecingweni le studio 7 eseHarare Good Life Talk lamhla kuhlelo lwabasakhulayo olwe the connection sixoxa ngokwenziwa ngabasakhulayo kwezokulondoloza kwelungelo loluntu lezombusazwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singakangena esigabeni silandelayo wathi ke sikhangela ezivela kwamanye amazwe. Iziphathamandla zakwele Afghanistan zibika ukuba ibhomba ebelithiwe emzimbeni welinye lamalwa icatsha lidubuke duzane lomthethwandaba waphezulu weSupreme Court osesigodlweni salelo lizwe iKabul labulala abantu abangamajumi amabili 20 kwalimala abangamajumi amane 40 iningi labo kuyizisebenzi zalelo dale. Umculi olodumo welemelika uMadonna ubikwa esethole imvumo yokuthatha amaphahla angamantombazana azalelwe kwele Malawi kuba ngabantu bakhe ngumthethwandaba walelo lizwe lamhlanje. Isikhulumeli sohlangothi lomthetho kwele Malawi uMlenga Mvula ugcizelele ukuba idale le High Court limvumele uMadonna ukuthatha laba bantwana besiba bane abantwana abathethe eMalawi. Idale likamantshi eKhezi licelwe ukuba lilahlele kathana icala lezakhamizi ezadilizelwa imizi zathathelwa lamasimu ezibotshwe ezitshengisela inkambeni yamapholisa emaphisa ngomnyaka odluleyo ngoba bungekho bufakazi obuveza sobala ukuba batshengisela okungekho emthethweni. UNompumelelo Moyo sipha lolu daba ngokugcweleyo eseKhezi.
Umantshi weKhezi, umnumzana Jimmy Ntonga, ngeke umvulo ozayo njengelanga lokuthatha isinqumo ngalolu daba ngemva kokuba igqwetha labathonisisayo laba abangamashumi amabili nasithupha umnumzana Prince Buche Dube ecela ukuba icala lilahlwe ngoba abafakazi besipha ubufakazi obuphikisanayo. UDube weMathonsi uyathemba ubufakazi obethulwe edale ngabafakazi abane abukhombisi ukuba izibotshwa zatshengisela okungekho emthethweni njenge nengoma abayeyihlabela ayibophisi ngonaunika abaqalayo abayazi ukuthi itshoni. Uthe namagwaliba ababenawo awephule ilungelo loluntu ngakho akusizi ukuthi idale liphumeke ngeqala.
Namhlanje uprosecutor ubiza abafakazi bakhe ababili banika ubufakazi emva kwalokho wasevala ke indaba yakhe. Kodwa kase kusiba clear kimi ukuthi kulalokho kuthiwa yi-prima facie case he wasn't able to establish it. iprima facie ukuthi ukuthi ubufakazi kumele buveze egcekeni ukuthi usibotshwa ngabe wadala icala. Kodwa nxa sikhangela kulokho kwenzakala lamhla lalokho kwenzakala kuqala kusobala ukuthi abafakazi bonke bayaphikisana. Akula ke ukuclear ukuthi khathi vele kwini okwenzakala ngaleso sizathu. Ngaleso sizathu ngicine ngicela ukuthi inkundla ihlili lahle icala kungakafiki isibanga sokuthi izibotshwa zifaka ngoba kula sidingo sokuthi zifakaze ngoba bona bodwa bayaphikisana kukho clear so far ukuthi kanti kuyini exactly okwenzakala umantshi idlulisele kumhla ka 13 ngeMonday. Kodwa kusobala ke mfuna ukuthi ngugcizelele ukuthi ngithe sengiyenze leso sicelo umchuchisi la wavuma ukuthi icala ababelifakile ababelethese izibotshwa ama clients ami uvumile ukuthi ubufakazi obukhona so far bulivezi bona lelo cala wasephongu bamba bamba kunye ngama sections athi yena kungabe kuvezekile ngobufakazi obethulekileyo kodwa hayi akula cala vele abalenzayo laba bantu.
Uhulumende useqalisile ukuvumela izihambi ezingena elizweni zivela phandle kwelizwe ukuza lamafutha emota ngoba eseqale ukusilela elizweni. Bekungavunyelwa ukuthenga amafutha emota phandle kwelizwe ethathwa emngceleni kulabo abakade bezama ukungena lawo. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba eseBotswana.
Noma nje kungakaphumi imbiko endaweni eziningi sokulotshwe emngceleni efana le-Plumtree ukuthi izihambi ziyavunyelwa ukungena lesilinganiso esithile samafutha ezimota. Lokhu kuza ngesikhathi iZimbabwe siqala ukubhekana lokusilela kwamafutha ezimota kwezinye indawo. Umnumzana Aeneas Ndlovu ngomunye wabathokozela inyathela likahulumende lokwavumela ukungena lamafutha ezimota, ethi yena wayevele ephila ngokuthengisa amafutha epetulo ngesikhathi esilela ngamandla, ngakho sephendukile njalo kule ibhizimusi.
Ukhulumende uyethethe inyathela elihle ngokulifta ibhano okuyimpota ifuel. Lathi sokusibisele ebhizimusini, and the good thing ukuthi iningi labantu bengakabi kwazi ukuthi sokuvunyelwe ukungena le fuel, by the time bengena kulokhu sabesesibe le mileage ethile.
Kukanti omunye obengenisa amafutha ngudlu uthi kunzima ukungena lawo emngceleni, ngakho babaleka ukuhlawula umthelo, yikho bengena lawo ngeganga.
Madoda kwezima, ipetrol yiyo esesiphila ngayo. Osokusenza ukuthi abantu bengangeni la bengena iganga, yiwo ama-charges akhona e-border. Nxa ungala ama-charges babe befuna i-license bahle bekuthathele. So okulula ukungena iganga, sithwele nzima, abanye vele sebephila ngalo iganga.
Umzana Augustine Mpofu yena uthi uqondile ukuthi amafutha ezimota avunyelwe ngoba edula eZimbabwe uma uqhathaniswa lamazwe anjengeBotswana.
Ifuel is quite cheaper ukuthenga eBotswana compared to eZimbabwe. Especially for abantu abathengayo bethengisa. This has opened like new business doors. I can say reopened new business doors.
Ukuvala ukungena kwamafutha ezimota kwase kudale ukuqonga kwabathengisa ngudlu. Ugatsha lokubutha imali yesikhwama sikahulumende olweZimbabwe Revenue Authority nyakenye lwakhala ngokuthi luyakhukhutha ukuthola umthelo kwabangenisa amafutha emota elizweni ngomkodo. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabona kwele Botswana.
Kwezemidlalo kuyabe kuyisiphithiphithi ngeviki ezayo edolobheni lakoBulawayo, lapho okuzaqhutshelwa khona umncintiswano womdlalo wokuntsheza owe-2017 Kana Zone 4 Swimming Championships. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Abadlali bomdlalo wokuntsheza abaphuma emazweni alitshumi lantathu bazabe bethe gwaqa edolobheni lakoBulawayo kusukela mhlazilitshumi lesithupha kusiya mhlazilitshumi lathoba munomunye kunyanga kaNhlolanja. Ilizwe leZimbabwe yilo lilomlando wokuqoqa imidlalo yeKana Zone 4 Swimming Championships lonyaka, njalo yonke imincintiswano ezaqhutshelwa ebhukutshweni leCity Pool, lona elaziwa kakhulu ngelithi yikoBaro. Isiphathamandla senhlanganiso yemathebeleni Swimming Board uNokuthula Ciprianos uthi basebenza ngamandla ukuba usuku lokuqala lwemidlalo lufike yonke into ihlangene.
February mhlaka 16 kuyabe kule Khana sile 14 countries of Africa kuyaye ukuzokompitha. So sisebenza nzima ukuthi sithi sithole zonke izinto ukuthi zilunge for iKhana.
Amazwe asechilo ukuba azaphatheka kumidlalo yalonyaka ngagoqela ele Angola, ele Botswana, ele Madagascar, ele Malawi, ele Mauritius, ele Mozambique, ele Namibia, ele Seychelles, ele South Africa, ele Zambia, kanye lele Kenya, lele Tanzania. Amazwe athele Kenya kanye lele Tanzania kawasiwo ngxenye yeKana Zone 4, kodwa amenyiwe ukuba azophatheka njengezethekeli. Nyakenye ilizwe leMauritius yilo eliqoqela imidlalo, njalo iqembu elimela ilizwe leZimbabwe liphutshe lisendaweni yesithathu. UCiprianos uthi abadlali bakuleli bazi lolonga okuzwayo ukuze benze ngcono kulanyakenye.
Abantu bethu bathrena okuzwayo, bafisa ukuswima kahle kumdlalo lwesibalawo. So they are really training hard ukuthi bayenze kahle kucompetition enale.
Ngaphandle kwemncintiswano yokuntsheza kuza kuba khona njalo imidlalo yewater polo, yona ezangenwa ngamaqembu amela ilizwe leZimbabwe kanye lamaqembu amela ilizwe leSouth Africa. Abadlali abazaqhubeka kuhle kumidlalo yeKana Zone 4 Swimming Championships balakho ukuthola ithuba lokuyaphatheka kumidlalo yezizwe zomhlaba ye-17th FINA World Championships ezaqhutshelwa elizweni leHungary lonyaka. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.